manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri, tunosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 10/2023. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Commonwealth yotumira vaongorori vesarudzo kuZimbabwe. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Indiwe mimwe emisore na uzedu za nasi chiva kuna ku Studio 7 irimu Washington DC. Apo mtungamiri webato re Triple C wa Nelson Chamisa vangavari kubinga kumatewele Lent North wajitaga Rutsi Giro uye mtewezeri we mtungamiri wenyika wa Konstantino Chuenga wari kugweru Mudun Re Midlands Vechidiki kubva kuna mamwe mapato gumi nerimwe kusanganisira Zanu PF ne Citizens Coalition for Change nasi zvasaina chisungo cherunyararo pasarudzo kana kuti Peace Charter and Peace Pledge. Ichi chitsidzo ndechekuchengetedza runyararo sarudzo dzisati dzaitwa padzinoitwa uye dzapera. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Chitaura apo asaina chisungo ichi pachitiko change chakarongwa nesangano re4H Zimbabwe wechidiki yange akamirira Triple C ombera ishe nhende ati chibvumirano ichi chakanaka pakuchengetedza runyararo munyika
naurwa yekuti tishandidzane zvakanaka murunyararo inofanira kuramba ichisundwa kuti iende mberi nekuti isu sechidiki tikasaibata tikasaidyara sembeu yekuti vanhu vashandizane murunyararo tisharamba tichiita vamwe vanopinda mumaclash tisharamba tichiita vamwe vanofa tisharamba tichiita vamwe vanotiza tisharamba tichiita vanhu vechidiki vanotya kupinda munhaurwa dzematongero enyika vachiti kunorohwa vanhu kunourayiwa vanhu
izvi zvatsinirwawo neange akamirira Zanu PF uye ari murongi wemusangano mudunhu reHarare Taurai Kandishaya
saka ise musangano wezanu PF tinoda zvikuru kuti kuve nerunyararo sezvitaura president wedu vamanangabo saka chirongwa chaitwa nhasi chekuti vechidiki vanzi vanyore pasi zvatibatsira zvikuru kune vemapato anopikisa vanga vachityidzira vanhu kuti atichatoita mhirizvo vatsiurika vadzoreka
atiwo haabvumirane nekuti bato rake ndiro riri kukonzera mhirizhonga munyika muzvare ana gochera vefreezim congress vati runyararo rwakakosha munyika
zvakanaka kune zima yemos nekuti zvinoita kuti tizive kuti at least tine chibvumirano chinotipa kuti tizive kuti peace yakanaka
mumiriri weswitzerland muzimbabwe vange vari munyarikana vastefan ray vati chisungo chasainwa nhasi chakakosha vachiti kana chikatevedzwa zimbabwe inoita sarudzo dzisina mhirizhonga
The promotion of peace is the shared responsibility.
Nyaya yekukurudzira runyararo ibasa remunhu wese kuti Zimbabwe ive neutongi wechekerere.
Mukuru we4H Zimbabwe vaJohn Muchenje vaudza Studio 7 kuti chirongwa chanhasi ndechimwe chezvirongwa zvakawanda zvavanoita kuti munyika muve nerunyararo.
Kuumba runyararo ndingati iprocess zvidanho zvamunotora zvakawanda ende chatikuvavarira kuchinja. Mindset or behavior and attitude yavanhu towards one another. So we are happy kuti kubva zvatanga kukambenza kusvika last week prior incident directly of Plainview yatinova tinorombo kune hama dzakarasikwa neupenyu but tiri kuti sama political parties vari kuratidza kunzwisisa zvishoma nezvishoma
vanoona nezvekushambadzwa kwezvirongwa nemashoko musangano reHeal Zimbabwe Trust vatapiwa naShechiri Gam vaudza Studio 7 kuti vanotenda zviri kuitwa nekuzvipira kuti munyika muve nerunyararo
saka tinoona sekuti wangu ma peace pledge anga vanu sainwa zao chinumachini chakanaka asika na mapurisa uye ma commission anuchingitiza rinyararo newe leko zero za vanu wakata sana Zimbabwe Human Rights Commission, National Peace and Reconciliation Commission kubata nzira kujangwa nizi kipachayo kana wasa ativu kwa wana kuhicha basarao sema nyeru wa rakaya chambumburo re mtiebo shungangu wapasi
masangana anuonguru wa rinyararo neko zero za vanu mnyika nekunze ano team mirijonga mnyika ilikuwe zera uye nyika igu nikita saruzu za kachena kana pasina kuvandudzwa zvinhu ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Gungano renyika dzaimbova pasi peBritain kunyanya reCommonwealth razivisa kuti riri kutumira vaongorori vesarudzo 16 kuZimbabwe kubva musi wa 16 kusvika musi wa 29 nyamavhuvhu. Vaongorori ava vari kutungamirwa nevaive gurukota redzidzo kuKenya amai Amina Mohamed. Kubva kuCommonwealth vaJoshua Setipa ndo vanenge vachitungamira vashandi vegungano iri. Chikwata ichi chine magweta nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika kuenzaniswa kwemikana pakati pemadzimai nevanhurume nevamwe. Asi chikwata ichi chiri kuuya apo mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba vayambira mubepa nawo reHerald kuti vari kuongorora sarudzo varege kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika sezvo vachigona kudzingwa munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vari mudzidzisi paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Ricky Mukonza.
Tinoda kutirangarire kuti Zimbabwe yanga ichiedza kudzokera mugungano reCommonwealth asi papaine kusagutsikana kwekuti yati yamira zvakanaka here zvekuti ingadzoswe kuti ivewo imwe yenhengo dzeCommonwealth. Saka ndiri kufunga kuti Commonwealth iri kuunza vaongorori vesarudzo nekuda kwekuti kuitwa kwesarudzo dzakanaka rimwe rerimwe danho rakakosha pakuti Zimbabwe inge ichidzoswa mugungano reCommonwealth. Ndosaka taona kuchitumirwa vanhu vatumirwa kuti vasikoongorora vakamirira gungano iro reCommonwealth.
Namba yevanhu vari kuuya taona pane 16 chete, havasi vashoma here?
Ndofunga namba haisiyo hayo yakanyanya kukosha pakadai oso nekuda kwekuti Commonwealth haisiyo yega ichange ichiongorora sarudzo idzi. Inhamba iyoyo ndofunga kuti kana vakapuwa mukana wekuita basa ravo zvakanaka vanogona kupa gungano iri maonero avo avanenge vaita anobva apa kuti gungano reCommonwealth rigone kutora anoindira nekuti vati zvafamba zvakanaka kana kusafamba zvakanaka.
Dzimwe sarudzo dzaimboitwa vaongorori vachiuya vakafanana nevava veCommonwealth zvavanozoburitsa kuseri kwesarudzo zvinoumba nenzira ipi kuenda mberi kwenyika?
Kumashure uko kunenge kwaizobuda makakatanwa pakati pevaongorori vakaita seiva veCommonwealth nehurumende kunyanyanya ZANPF ndoya yaizonzi yakunda munguva dzapfuura. Handisi kuzva kuti gore rino zvichafamba sei, asi handisi kunyanya kutarisira hangu zvakasiyana stere kubva kune zvaiitika kumashure uko. Bato reZANPF maitiro arinongoita ndiwayo, ava vakatanga kuchiona kuti hapane zvisina kufamba zvakanaka zvakadai nezvakadai nezvakadai potanga kupukana.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachidzidzisa paTswane University of Technology muSouth Africa muchinafundo Ricky Munyaradzi Mukonza vari parunare kwakati kuSouth Africa na Ivan Zininga weStudio 7. Mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vezvematongerwo enyika havafaniri kutsvaga rutsigiro usiku uye kufamba vachigugudza dzimba dzevanhu sezvo zvichigona kukonzera mhirizhonga. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pakupera kwemusangano wevatore venhau kukariba nezuro, mutauri wemapurisa assistant commissioner Ponyati, vakati vari kushushikana zvikuru nevezvematongerwo enyika vari kupedza misangano yavo kunze kwasviba.
Kana tikati isusu vanhu varambe vari paRally vakamira kusvika usiku, vanozofamba sei? Patokuona mapoliticians mava kuti vanhu vanobva kumaRally kuma 7-8 dzeusiku, hamuchazivi kuti vafamba sei safety yavo, vakazonzi vamirirwa murodhi varohwa nematsotsi. How do you, you know, balance that vis-a-vis security in my intentions in Iran?
Vanyati vanotiwo kutsvakarusigiro vanhu vachigogodza dzimba dzevanhu kunogona kukonzeresawo mhirizhonga.
Including my door-to-door, because somebody anosvika pano yakapfeka party t-shirt yake yeblue, uyo akapfeka yake yered, iwo uri kuti ndiri kuita door-to-door campaign, uyo wosvika kuti aiwa ini panapa handiteereri party yako, ndoteerera party yakati moclasha. Again, it's another security threat.
Mutevedzeri wemutauri webato guru rinopikisa Citizens Coalition for Change, kana kuti CCC, vaostalo siziva, vanoti vachaedza nepose pavanogona kutevedzera nguva dzavanenge vakazivisa mapurisa kuti vanopedza kutsvaka rusigiro. Pane kurambidzwa kugugudza magonhi evanhu vasiziva vati uku kutyora kodzero dzevanenge vachida kuvhoterwa.
Yaenda door-to-door, ndinoziva vanyati vasamba nyika dzakasiyana siyana. Vanoziva kuti any jurisdiction kana iri ngwadzi yesarudzo vanovhumidzwa kuti vafambe kumatoto. Nekuti the essence of democracy.
Asi vachipa pfungwa dzavo vakavanobata chigaro chemukuru muhofisi yezvekuburiswa kwemashoko mubato rezanu PF vafarai marapira. Vaudza Studio 7 kuti vachateerera zvataurwa nemapurisa.
Isu tezanu PF pane zvitinozvisa pamutemo. Kana mapurisa achoona zvakakodzera kuti vambomisa madhoki-dhoo kuitira kuti mutemo nerunyararo zvisezviriko, isusu tinongoremekedza zvinotaurwa nemapato akasiyana-siyana anoona nezvemutemo.
Sachigaro rimwe sangano rinoongorora sarudzo munyika rakazvimiririra reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN raAndrew Makoni, vati nzira yekutsvaka rusigiro nekuenda mudzimba dzevanhu inoitwa munyika dzakawanda uye yagara ichiitwawo muZimbabwe.
Door-to-door campaign munyika dzakasiyana-siyana inzira inoshandiswa nemapato, mapolitical parties, vanonga vachitsvaga rusigiro musarudzo. So chinhu chagara chichingoitika, chinhu changa chiri kuitikawo nemunyika muno. Uye zvechakaya zvakaitika muRunyararo, handiona sekunge pane dambudziko.
Zimbabwe iri kuita sarudzo musi wa23 Nyamavhuvhu, asi patove nemutauro wakanyanya sezvo vanopikisa vari kuti vakanonoka kutanga misangano nekunyimwa mvumo nemapurisa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Vagari vemunzvimbo yeEppworth North vanoti vari kusangana nematambudziko akasiyana-siyana anosanganisira kushayikwa kwemvura yakachena yekunwa, kutekeshera kwevana vanotengesa miviri uye kushaya nzvimbo dzekugara dziri pamutemo. Vari kukwikwidza musarudzo dzekuva mumiriri wedunhu iri vari kuvimbisa kugadzirisa matambudziko ari kusangana nevagari aya kana vakakunda musarudzo. Mutorero wenhau Tobias Mudzingwa anotipa nyaya iyi.
Mumwe mugari wechidzimai asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti madzimai nevasikana vakawanda vemuEppworth vane matambudziko avari kusangana nawo akawanda zvikuru uye anoda kugadziriswa. Mudzimai uyu anoti nepamusana pekushaya vasikana vachiri vadiki vave kurarama nekutengesa bonde.
Nekuda kwepoverty vasikana vakurarama upenyu hwese hwese, vanotengesa bonde kana kutoba chaiko vari vana vasikana vechidiki zviri kutoitika. Kana tenesi zvaiya kutoziva kuti ndotengesa sei bonde kuti ndiwane chokudya kumba, kuti ndiwane chokupfeka. mubataro munhu anosvikira pakufa nekuda kwekuti anenge asina mari yebribe especially kana aenda aida kusununguka uyezve madzimai ari kushungurwa nyangwe kuchibhorani kwavanochera mvura vanogona kutonzitengai mvura iyoyo kutenga laini remvura kuti umire palaini unofa kukwanisa bribe kana kutengeserwa bonde vochinjana mvura nebonde kuti ukwanisa kuwana mvura yekushandisa
munyori musangano reAppworth Residents Development Association vaPeter Nyapetwa vanoti vagari vava nemakore mazhinji vachitarisana nematambudziko anechekuita nekusatakurwa kwemarara kushayikwa kwemvura yakachena nezvimwe zvinofanira kunge zvichigadziriswa neAppworth Local Board
issues zveeducation hamuna zvikoro zvakakwana issues dzematagwa kwemarara social service delivery issues dzenyaya dzehealth kana mvura chayekumwa tinototya nemawaterborne diseases ari kuita ana korera vana vakuita chipambi vana vadiki unoona vari kutengesa masigareti vechitengesa humazai kuratidza kuti kutambura kwanyanya remangwana rawo hapana saka sevagari totonetseka kuti tinoita sei
vanyapetwa vanoti chirongwa chekupiwa magwaro enzvimbo dzekugara chakaparurwa nemutungamiri wenyika gore rapfuura hachisi kufamba zvakanaka zvinova zviri kushungurudza vagari vemunzvimbo iyi
isu tine dambudziko yeprocess yacho ndiani achaselekta vanhu ava ende kwakapuwa matitle deeds nezvaitorwa nemutungamiri wenyika zvakazvasiyana saka tiri kuona kuti mutungamiri wenyika anogona ngakanyepewa
asi sachigaro veAppworth Local Board uye vari nhengo yeMDCT vaGift July vanoti kanzuro iri kuedza nepese painogona kuti vagari vagare zvakanaka asi kushayikwa kwemari ndiro dambudziko guru
dai hurumende yatitendera tishandisewo mahusa semakanzuro kuitira kuti timeche neservisi inenge ichidiwa nevagari nekuti tikaramba tichibhadhara maRTGS service haibudi service comes at a cost mumadhorobha
vari kumirira ZANUPF Appworth North vataurai kandishaya vanoti vakakunda musarudzo bato ravo richasimudzira dunhu iri nevanhu varo vose
mukambeni yedu seZANUPF hatina munhu kana nzvimbo yatiri kusiya kunze uyezve tinovimbisa kuti kana tapinda muofisi hatina munhu kana nzvimbo yatichazosiya panze
vari kumirira Citizens Coalition for Change munzvimbo imweyo vazivai togare pimhetu vanoti kana vakapinda panyanga vachashandura chimiro chedunhu reAppworth North
kana mukavhotera President Nelson Chamisa vamhetu nemakanzura ese eTCC tichavhura migwagwa tigochera masuwa uye tichakuunzirai mvura yakachena kunzvimbo dzakasaririra dzinenge komboni yacho jacha booster kumazeti kumae kumad kudombo remaziso vana vese vanotambura vachabatsirwa ende vachasiya chipambi nyaya yekumwa mutoriro ichapera nekuti vana vechidiki vachange vakuenda kumabasa tichaunza Appworth inofadza munhu wese
musarudzo dzakaitwa muna 2018 Appworth yainge iri dunhu rimwe chete asi rwendo runo yava nematunhu maviri anoti Appworth North neAppworth South Studio 7 haina kukwanisa kutaura nevari kukwikwidza vakazvimirira muAppworth North vanjodzi chideu muna 2018 vaEthridge Kureva veMDC Alliance ndivo vakakunda musarudzo iyi mushure mekuwana mavhoti zviuru makumi maviri nezvitanhatu nemakumi masere nemaviri 26,082 vachikunda nhengo yeZANUPF vaDamson kuda kwashe avo vakawana mavhoti zviuru gumi nezvitanhatu nezana nemakumi mana nemapfumbamwe 16,149 ndakamirira Studio 7 riri kuAppworth North ndini Tobias Mudzingwa
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa 23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru
kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani endai pafacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau Zedu.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto akapedugura hurumende nechisimba muNiger adoma dare remakurukota idzva panguva yevatungamiri venyika dziri mugungano renyika dzikumavirira kweAfrica reEconomic Community of West African States kana kuti ECOWAS vari kuita musangano mukuru kuNigeria wekuziya nyaya iyi. ECOWAS iri kuda kuti mutungamiri wenyika akabviswa pachigaro vaMohamed Bazoum vadzoserwe pachigaro. Mutungamiri wenyika ya America va Joe Biden varikutarisirwa nhasi kutungamira urongwa hwekucherechedza kutambirwa kwechibvumirano chepact law chinobatsira varwi vehondo yerusununguko vakashandisirwa muchetura wakaita seagent orange uye kukandwa mumakomba aive nemarimi emoto. VaBiden varikutaura pane chimwe chipatara chemuUtah uye vakasvika munzvimbo iyi nezuro. Apo nyika yasarirwa nemazuva 13 chete kuti sarudzo dzemutungamiri wenyika, vamiriri veparamende pamwe nemakanzuru dziitwe, zvakawanda zvine chekuita nesarudzo zvinonzi zviri kuitika mumapoka akasiyana siyana. Svondo rino takaona mutungamiri webato reMDC vaDouglas Monzora vachidzivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachiti vari kunyunyuta nekusafambiswa zvakanaka kwezvinhu neZimbabwe Electoral Commission. Ukuonya yekuti vari kuda kukwikwidza vakazvimirira vasevhi yakasukuere vobvumidzwa here kukwikwidza kana kuti kwete ichiri yakangotorikwa kumatare dzimhosva. Nyaya dzemhirizhonga dzine chekuita nezvematongerwo enyika dzinonzi dzichiri kuitika kunyange hazvo mapoka akawanda kusanganisira vatungamiri vemapato ari kukwikwidza musarudzo, vemakereke nevemasangano akazvimirira vari kukurudzira kuti sarudzo dziitwe murunyararo. Ukuwo Zeki aisati yazivisa kuti yati yadhinda here kana kuti kwete mapepa ekuvhotera kana kuti maballot paper uye nguva ichiripo here yekuzoashambadza kune veruzhinji. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari Nhengo yeZanu PF vaKennedy Mandaza. Tatanga nekubvunza vaNgwenya kuti vanoona sei mafambiro ari kuita zvinhu takatarisa sarudzo dzemusi wa 23 mwedzi uno idzi.
Vanhu vakatanga kuvhota sarudzo iyi yanga ine zvidingamupini zvakawandisa. Hongu, tinonzwa hedu kuti Zeki akagadzirira vanokubidza vakagadzirira, asi zvidingamupini zvacho kubvanya zvedelimitation mapato achirambidzwa kukampeina matare ane mhosva dzakawanda dzakamirigwa vamwe vachibuda vanakatsukuri vachirambidzwa. Handinofunga hangu kuti sarudzo iyi haina kunyatsoitwa zvakanaka naka. Pangwangoita nekuti varoora vasvikawo pamusha tingagodini, asi hayo hatina kumira mushe, kuno kugunun'a kwakanyanya kuwanda.
Tonzwa vamandaza munoti vamandaza tichitarisa gadziriro dziri kuitwa nevari kutarisira kukwikwidza musarudzo kwasara mazuva 13.
Itsu sebato reZANU PF tagadzirira takamirira kuti zuva remusi wa 23 risvike. Pangangova nezvinhingamupinyi kana vari kuda kuedza kuona kuti maelections asafambe mune zvakarurama kubudikidza nenyaya dziri kuenda kumatare nezvimwe zvakadaro. Asi isusu sebato taita pedu patinokwanisa kunge tichiita vane zvavanofanirwa kunge vachiita vachigadzirisa ana Zeki mapurisa nevamwe vakadaro, izvo tinozvisiyira mumaoko mavo. Asi isusu sebato aiwa tiri kufara nezvataita uyezve nematauriro atiri kuita nevanhu. Tinotarisira kuti musi wa 23 August hazvichatifambira zvakanaka.
VaNgwenya, zvii zvikuru zvamunganyatsodoma kuti ichi tinzwewo kuti vamandaza vanozvitorawo sei?
Kana tichipinda musarudzo, chekutanga ndechekuti delimitation report ngaifarirwe nemunhu wese. Chepiri ndechekuti mavoters roll ngange achipuwa munhu wese, vanhu vachifara kuti vanokwanisa kuti vatarise vachioanalyza vachigutikana vachitaura nezveke. Chetatu, vanokukwidza vacho ngavabvumirwe kukwidza vakasununguka. Tikuziva kuti dhiki rakapera pane munhu akatouurawa munhu weTCCC achitakwa namatombo, izvi hazvina kunaka. Kugunukuna kwavamuudzora nekuchema-chema kwavakatsukuiri ngakusange kuripo. Kana vamandaza vachidi ZANU-PF akafara, havangatadzi kufara nokuti ndo bato rinotonga ndiyo governing party and vanodyidzana neZeki.
Vamandaza, manzwa zvataurwa navaNgwenya munoti?
Aiwa, isu nezvatinotarisa, tinotarisira mitemo inoteedzerwa kuti iri kuteedzerwa here mune zvakanaka. Dikimitation yakaitwa here sekutaurwa kwazvakaitwa mubumbiro remutemo? Zeki iri kuita here basa sekutarisirwa kwainofanirwa kunge ichiita? Vanhu vakaenda here vakanorejista vakainspekta masavo sekutarisirwa kwazvaifanirwa kunge zvichiitwa? Totarisira kuti izvo pari zvino Zeki iri kuita basa rayo na isu maonero edu, kwete nekuti tinodyidzana neZeki. Hatinopamisana pekuti tinotarisira kunge Zeki ichiita basa rayo nemaitiro arinofanirwa kunge chiitwa, zvichitedzera mutemo wavanoteedzera. isu tiri kuona kuti veki ikuedza nepainogona kuti maelections iwaya afambe mune zvakarurama. Chinezve chandinoda kutaura ndechekuti tikatarisa maitirwo nemakampeni anga achiitwa pari zvino, kurudziro zhinji yanga iri yekuti dai maelections edu aitwa murunyararo.
Vangwenya, tigadzirei kupeta chirongwa. Takaona vamonzera vachizivisa kuti vakubuda musarudzo idzi. Zvingakanganiswawo zvakadii mafambiro esarudzo dzegore rino?
Hazvinyanyi kukanganisa nekuti tetsiziya diti kana munhu achifukidza anenge achifukidza nevamwe kana angobuda wabuda. Asi zvandandareva ndezvekungotiwo ngazvitariswe kuti kana munhu achinzi ari kubuda chii chakonzera kuti abude, nekuti zvozvo paimpression yokuti maelections acho haasiri friendly. Totoziva izvozvo kuti vanenge varipo paballot paper, vakasukire vanenge varipo paballot paper asi vachinzi vasatokwidze. Zvinongokanganisa image nechimiro cheelection. Ndiwo mafungiro andiona hangu iwawo.
Vamandaza, munoona sei kubuda kwavamonzora muresi? Zvinosiya papi sarudzo?
Ikodzero yavamonzora kuti vaite zvavanenge vaona kuti zvinokwanisa kupi zvavanoda kuti ivo vange vachiita. Yanga iri kodzero yavo yekunge vari paballot paper sekuenda vachinonyoresa kuti vanoda kukwidza. Kana paine zvavaona zvisina kufamba zvakanaka, ikodzero yavo zvakare kuti vaende mberi kumatare vabude muresi. Asi pari zvino tinotarisira kuti hakuna chazvinotadzisa, sarudzo ichaenderera mberi. Tinotarisira kuti ichafamba mune zvakanaka.
Vanoongorora zvematengero enyika vari nhengo yebato reZANU PF vaKennedy Mandaza. Manzwa zvakare kubva kune vanoongorora sarudzo vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Munhau dzemitambo. Mapurisa nhasi arambidza meya weguta reHarare vaJacob Mafume kuita urongwa hwekukumikidza kushanda kwenhandare yeRufaro Stadium kunyange ichine zvimwe zvichiri kuda kukwenenzverwa. Michael Kariati anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vange vaungana panhandare yeRufaro Stadium kusanganisira vatori venhau vadzingwa munhandare yeRufaro nhasi. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti mapurisa anotevedzera mutemo, nekudaro vese vane mubvunzo nezvaitika vanofarira kubvunza munyori wedunhu reHarare kana kuti Secretary for Provincial Affairs and Devolution in the Office of the President and Cabinet vatafadzwa muguti. Vamuguti vakasarudzwa nemutungamiri wenyika. Vamuguti vangoudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare inoziva zvinoda kuitwa isa yavhura nhandare iyi zviri pamutemo. Meya weHarare vaJacob Mafume vaudza Studio 7 kuti vashamisika nezvaitwa nemapurisa izvi.
Isu seCity of Harare taita zvese zvinofanirwa kunge zvichiitwa. Kana vapurisa kuti apuwa instruction from vamuguti kuti vatimise, zvinorevei izvozvo? Hazvizirizvo zviri pamutemo. Isu tataura naregulatory authority kubva kure, haana kana kumbotipa problem. Chiripo ndechekuti bhora riri kuda kutambwa muHarare. Kana ivo vaakurambidza bhora kutambwa muHarare, tichangoudza masupporters kuti bhora remuHarare seCity of Harare tanga tapedza basa redu, asi riri kurambidzwa neivavo vanzi varambidza bhora kutambwa.
VaMafume vanoti vaita musangano nevatungamiri veZifa pamwe nezvikwata zveCapes United neDynamos avafara nemamiriro aita nhandare iyi. Pari zvino zvikwata zviri izvi zviri kushandisa nhandare dziri kunze kweHarare. Asi mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashingaidze vanoti vakamirira Rufaro Stadium.
Takasarudza kuti tishandise mavhenyu maviri yobata ground yekugweru vechipiri home ground Babatruth Stadium. Mavhenyu dzatinge tichishandisa kusvika tazokwanisa kudzokera kuRufaro Stadium unowanzo musha weDynamos Football Club.
Zvimwe zvikwata zvemuHarare Black Rhinos, Herentals neYada zvakamirirawo Rufaro Stadium iyi zvitevera kubvara kwakaitwa National Sports Stadium. Asi basa muRufaro Stadium richiri kuenderera mberi sezvo paine nzvimbo dzinosanganisira panogezera vatambi zvembuzi zvekunogara vatsigiri nezvigaro zvenhandare yese zvisati zvagadzirwa sekurudziro yakabva kuCAF. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Musakangano wachirongwa chedu cheLive Talk Women's Round Table na 8 p.m. nhasi, apo tine hurukuro nemudzemai mumwe chete ari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika amai Elizabeth Valerio nemamwe madzimai ari mune zvematongerwo enyika, tichitarisa mamiriro akaita zvinhu pamberi pesarudzo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timutarisa musoro yenhau dzanhasi. Vechidiki vonyorerana chibvumirano cherunyararo pamberi pesarudzo. Hurumende yorambidza meya weHarare vaJacob Mafume kuvhura zviri pamutemo nhandare yenhabvu yeRufaro Stadium. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina mutungamiri Nkomo.
Sokuyisika tisendaba ku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ya sangana kweza kusihlwa mthwaka zomuhle lamhlanje ngolesine mhlakatheni kuncwabakazi 2023. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Embabeni zethu lamhlanje
sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu, ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka. Njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasekeli bethu.
Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho balobelana isivumelwano bethembisa ukukhankasa ngokuthula kungeladlakela.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izano ibi wina ama-councillors endawo.
Abancintisa kukhetho lokudinga ukansila ka-Ward 10 eBambazi emangweni we-Plumtree bathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezifana lokulungisa imigwaqo. Kanti ibandla le-TCCC lithi lanxa kungelazehlakalo eziningi zodlakela emathebeleland kulohlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho abantu abahlaliswa khona kutsha kuma-resettlement areas. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe ancintisa kukhetho osolusalelwe izinsuku ezilithumi lantathu kuphela ukuthi lwenziwe namuhla balubelane isivumelwano bethembisa ukuthi bazaqhubeka bekhankasa ngokuthula futhi batheka basoze baphatheke kuzehlakalo zodlakela. Umlondolozi Ndlovu uyalandisa.
Abasakhulayo laba bavele kumabandla alithumi lanye agoqela eliphikisayo ele-CCC lelibusayo ele-ZANU-PF bathi bazakwenza konke okusemandleni abo ukubona ukuba ukhetho lwalonyaka luqhutshwa ngokuthula. Babuthaniswe eHarare inhlanganiso ezimeleyo eye-4H Zimbabwe Foundation kule nkuthazo yokuba bengavumi ukusetshenziswa ngendlela eziphambana lomthetho nxa kuthe kwaba lokungazwisisani. Ekhuluma kulumbuthano unkosikazi Messi Konda owe-4H Zimbabwe uthebenze isinqumo sokuba abatsha laba balobelane phansi isivumelwano sokulondoloza ukuthula ese-peace pledge lesi ngoba kuyibo abavame ukusetshenziswa ngamabandla ezombusazwe ukwenza udlakela.
Sifisa ukukhuthaza ubudlelwano bomuntu wonke elizweni lethu, ukubambana, ukuthula lokuhlaliseka. Njalo siyavuma umthwalo wethu njengenkokheli zamaqembu epolitiki nabasimeleyo
labasekeli bethu. Sivuma ukuhlonipha ngokugcweleyo ilungelo lomphakathi.
Omunye wabatsha abalobe igama kusivumelana lesi ngumnumzana Thamsanqa Nyathi oyebandla leZimbabwe Coalition for Development elizancintisa phansi kukamnumzana Tastico Hora kukhetho. Othi uthemba ukuba isivumelwano lesi sizasebenza.
Siyafunga ukuthi sizakhuthaza ukuthi abantu baphile ngokuthula, ngokubambana, bavote belokuthula, lokubambana. Sikhangelela ukuthi ngesikhathi sama-elections kungabi lodlame, kube lokuthula.
Kodwa umnumzana Wombera Ishe Nende oyebandla le-CCC uthi ibandla lakhe liyethusela lokuhlukuluzwa lapho bekhankasela ukuthola usekelo lokuvotelwa ukhetho, njalo uthemba ukuba lokhu kuzancedisa ukuvimba udlakela.
The scenarios that we are facing in terms of the political terrain
esikutholayo ukuthi elizweni lonke abanye bethu batsha, sithemba lokhu kuzalungiswa. Njengabatsha yithi esenza udlakela, sitholakala siphambili ekwenzeni udlakela.
Kukuphikiswe ngumnumzana Mabutho Moyo owezanupf.
Lava sesidiniwe ngabo lava kuyibo vela akulanto eraithi, ungazi ukuthi bekhulume ngeyabi iphathi akulanto eraithi ephathini yabo. So bayabona sebesiyadliwa, bayabona amarala ayenzakalayo, ama-numbers abantu abasekela umongameli u-Emmerson Mnangagwa leZANU-PF ukuthi vele ngama-number bona abangeke bewakwanisa. Yikho sebedinga nje indlela zobuhle bebe ne-excuse.
Abanye abakade besembuthanweni lo bagoqela abasekeli bamabandla ezombusazwe lawezokholo, amapholisa, ingatsha zikahulumende lommeli wesigodlo seSwitzerland sona esisekela uhlelo lolu. Abaningi abakade bekulumbuthano baveze ithemba lokuba amabandla ezombusazwe azalandela izinqumo zokulondoloza ukuthula njalo ziphunguke izehlakalo zodlakela elizweni ngaphambilini kokhetho langemuva kwalo. Okusanjalo, izinduna zeZimbabwe namhlanje zikhethe induna uMtshane Khumalo ukuba abe ngumongameli wedale le-Chiefs Council esekela nguye ngumongameli induna uFortune Charumbira. Ekhuluma nentatheli izindaba uKhumalo uthe bazazama ngazo zonke indlela ukuba bengakhethwa balandele umthetho welizwe.
Sithi ukhetho kwethu, ukhetho kwami lo Chief Charumbira kuzakwenza ukuthi umsebenzi lo besiwuphethe uqhubeke uye phambili. Sincedisana njengoba sivele sincedisana sobabili lama-members e-Chiefs Council lama-senators.
Ukukhethwa kwababili laba kutsho ukuba bazahlangana kanye labalitshumi lasithupha 16 abazakhethwa mhlaka 24 Ncwabakazi ukuba babe kudale le-senate bemele izinduna. Ngimele isitu 7 ngiseHarare, ngimnondolozi Ndlovu.
Iya phambili imikhankaso yabancintisa kukhetho lokudinga ukhansila kaward 10 eBambazi emangweni webulilima. Bona abathembisa uZulu inhlelo zentuthuko ezichiyeneyo ezigoqela ukulungisa imigwaqo ikakhulu osuka ePlumtree usiya khona le eBambazi. Omunye wabancintisayo laba ngumalayija odumileyo umnumzana Chebukani Nleya ozancintisa emele ibandla leMthwakazi Republic Party. Unleya uthi ibandla leZANU-PF selehlulekile ukuthuthukisa lesi sigaba, ngakho uthi abantu kumele bavotele yena lebandla lakhe nxa befuna intuthuko.
Okungenze acabanga ukuncintisa njengokhansila wendawo, ngibone kufanele ukuthi ngingene ngoba for the past 43 years izanu ibiwina ama-councillors zendawo. Lokhu ngilandelela ngingomunye lami owasuka phansi le government yeZimbabwe is from 1980 up to manje. Ngikhona ngibona fanela lanto ehambayo. So lokhu konke kungenze ngazibona ukuthi ake lami ngizame ngibona ukuthi isigaba sakithi ngasincedisa kanjani ngingaphansi kwekhansili. Ngoba isikhathi esiningi silokuthenjiswa into eziningi, kakhulukazi zithenjiswa mase kusiya kukhetho. Tenjiswa ama-development amaningi esiye sala siyalandelela singatholi. Kuthi okuncane konoko kuyabe kukwaniswe ngabantu ukuthi bekuyenze or fake becontribute whatever imali abazifakayo bencedisa lapha lapha. Ku-end up sekungani sekuyinto ezano, okuyinto engadingeki emphakathini ngoba abantu bayabe bekhipha imali zabo ukuthi be-develop indawo yabo. Okungadingeki ukuthi end of the day uzithole into yakhona isiyenzwa ngani siyisiphathi sekuchiya abantu emuva.
Gulo dlakela kanye lokwethuselwa kwabantu esikubonayo kwezinye indawo. Khona ngapho kuminjani?
Kwesethu isigaba ukwethuselana ngingathi kukhona ngoba abanye kabafiki emaralini besithi bayesaba. Khonapho ngiyazi ukuthi babesesabani ngoba iqiniso lithi ibhola libukelwa mbani mbani. Konkwana ngayikho engakubeki ukuthi maybe kungabe kusenzeka kwesaba kwabo labo bantu kulokwethuselwa ukuthi singalibona. But okwephysically ukuthi kulokwethuselana okwephysical asikakuboni. Otherwise ngokwengulu esingakuboniyo ngamehlo. But ubufakazi ukuthi abantu bathi siyesaba. Siyesaba ukubonakala.
Ebantwini abazavota abalaleleyo njengamanje ungathanda ukuthini kubo?
UZulu wesigaba ngimshiya ngalamazwi ukuthi ngezi-23 zika-August mhlana wokhetho abantu kabasondele ngobuningi kabaphume ngobuningi bezovota bevote futhi ngokuhlakanipha kwenzela ukuthi ma kuyukuthi siyawina or ngiyawina sibone ukuthi sisonkeni singakulungisa kanjani ngoba yikho into engayilungisa ngiyi-1 but ma sisonke siza kulungisa ukuba kwethu sonke yikuthi siphumene ngobuningi siyovota silungise okuyabe kulungiseka singesabi ukwethuselwa ivoti yakho it's your own secret akula muntu ozokwethusela ukuthi uvotele bani akula muntu ozokubuza futhi ukuthi uvotele bani.
Umnumzana Chebukani Nleya uncintisa ukhetho lokudinga ukansila kaward 10 esigabeni seBambazi ePlumtree emele ibandla eliphikisayo elemthwakazi Republic Party. Ibandla lezano PF lona limelwa ngumnumzana Sikhumbuzo Dube yena ongaphendulanga imibuzo esimthumele yona. Kodwa ukansila wakulindawo osephuma esihlalweni njalo laye engowezano PF umnumzana Zuleki Nyathi uthi zinenge inhlelo azifezileyo kuli ward ngokunjalo uthi abantu kumele bavotele izano PF lo Sikhumbuzo Dube.
Esengikufezile eward 10 Bambazi kunenge sibili okubambekayo. Udaba lwamanzi yebo lubudaba oluhlupha kakhulu endaweni yakithi. So kungcono sesilama pipe scheme sibili ambalwa le migodi embalwa esikhona edriliweyo esisebenza. Ngikhuluma nje mhla ka 12 kulinyanga siyavula iklinikhi yakombimba esisifezile sibambisana le community yethu. Kuthi kusasa nje siyapheka enye ikliniki esembimba 2 ejuchume. Ikhanseli iyakhona amalungiselelo yaseku-advanced stage. Kuningi sibe sesikubambile okubambekayo singakuxoxa labantu.
Inxa sikhuluma labantu esigabeni kansila bayakhala abanye bathi izanu PF kayibasebenzeli kuhle ngoba bathi kunenge okuhluphayo ababhekane lakho okufana lomnotho kanye lemigwaqo bathi ifile akuhambeki.
Ngiyezwa bakhona sibili abaningi abasola umbuso ezanu PF kodwa ke okuseqinisweni engingababuza khona nguphi omunye umbuso abawaziyo phande kwezano PF ngoba izano PF liqiniso yiyo eyathatha iZimbabwe isile 43 years ikhona. So laba abayisolayo uzathola ukuthi ngabantu abangazi omunye umbuso phande kwezano PF abakazi behlangene lomunye umbuso okhona elizweni bayazi ezano PF. So mabe sola wona bona bawazi uphi. Yebo nezinto ngeke zavuka zikhona zonke la ngalinye kodwa ngiyavuma ngithanda ukuvuma ukuthi indaba yemgwaqo hhayi kakusimelanga kahle. Sizamile nje kwakathesi ihambe isemgwaqweni lo weBambazi Grader yaphelelwa ifuel. Ngikhuluma nje ikhona komadlambuzi lapho ilindele ukuthi sithole ifuel ilungise umgwaqo onguyiwo wonekale kakhulu kudlula yonke endaweni yekithi yobulilima umgwaqo wakoHingwe. Ngayihingwe ngiyavuma uwonakele okumangalisayo ulesikhathi eside ungalungiswa kwake kwatholakala itende engena kuhulumende yachiya umgwaqo lo ongaphelanga. Hhayi amabridge asilalutho lisina nje izulu liqala akula lapha abantu bayahamba khona umgwaqo lo uyabe suvaliwe sivulwa sasebenzi sifakile imbono lesicelo lati kuhulumende ukubana sincediswe kulo umgwaqo ngoba umgwaqo osofana lokuthi kawusekho
ubatshiyela wapha amazwi abantu abazavota kulolu khetho
Ngithi siphumeni ngobunengi siyovota sivotela iqembu elibusayo elaletha intuthuko elaletha ilizwe iZANU PF
umnumzana Zule Kinyathi ngokansila ka ward 10 emangweni weBambazi ePlumtree engowebandla leZANU PF sizaqhubeka sixoxa laba amanye amabandla abancintisa kuli ward kanye la kwezinye indawo Amapolisa asemise imikhankaso eqhutshwa ebusuku ama night rallies kanye lenhlelo zalabo abahamba beqoqotela abantu ezindlini bedinga usekelo phambilini kokhetho ama door-to-door campaigns amapolisa athi ukukhankasa ngalindlela kulakho ukudala ingxabano phakathi kwalabo abalemibono etshiyeneyo Kubika ubathabile masuku.
Ngesikhathi amapolisa esaphenya ngodlame olube khona elokitshini leGlenview eHarare lapho okwabulawa ilunga leCitizen Coalition for Change iCCC asexwayise amabandla ezombusazwe ukuba bananzelele nxa bekhankasa bebhoda ngezindlu ngezindlu ngoba lokhu kungesinye sezizathu sokwengeza izehlakalo zodlame elizweni. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leCitizens Coalition for Change, umnumzana uStalos Siziba, uthi nxa bebhoda ezindlini, kababambe umuntu ngamandla, uzulu ukhululekile ukuthi ajo ukuba bangene kumbe badlulele phambili.
Indaba ke yokumiswa kwama-door-to-door, sifona ngani yona le ingaba yinkinga ngenxa yokubana ke umthetho welizwe uyathi ukubana wonke umuntu. Fanele ngesikhathi somkhankaso ivumele ukuyakhankasa ngenxa yobana abancane bengangena ezindlini kungaba ludubo ukubana abantu bekhulume labantu sasibona ngani ama-door-to-door afanele evunyelwe ngoba asemthethweni
umnumzana Patron Xaba umabhalane webandla leMthwakazi Republic Party uthi ukukhankasa bebhoda ngendlu ngendlu kwenza ukuba bafinyelele uzulu wonke lula
lokhu kumiswa kuzakwenza kube nzima ekufinyeleleni labo abazasivotela ababekade bezasivotela ngoba kunzima ukuhlanganyela labantu endaweni ezahlukahlukene
umnumzana Effort Ncube ingcwethi kwezombusazwe uthi amapholisa akumelanga angenele kwezokukhankasa kwamabandla afisa ukuvotelwa loba yiliphi
bavimbela amaqembu aphikisayo ukuthi akhankase bangabuya laleziyani izizathu laleziyani izizathu kodwa injongo yabo esiyibona kuso sonke isikhathi yokuvimbela amaqembu aphikisayo ukuthi angakhankase ngokunjalo ukhetho ngeke lube ngolukhululekileyo
isikhulumeli sabezomthethwa ukhomishina Paul Nyathi uthi baxwayisa amalunga amabandla ehlukeneyo ombusazwe ukuba ananzelele nxa ekhankasa ebhoda ezindlini ngoba kubangela ingxabano
Ngasimisanga ukukhankasa kubhodwa ngendlu ngendlu kodwa sithi silumkise amalunga ombusazwe ukuba lokhu kuyingozi ngoba abantu bagcina betshayana uyabe ulanda umuntu olombono otshiyeneyo lowakho kwezombusazwe kungakho siyaxwayisa ukuba lokhu kuyingozi ngiyagcizelela ngithi kasimisanga ukubhoda ezindlini kodwa sicebisa inkokheli zombusazwe ukuba zinanzelele nxa zibhoda ngoba abantu besuka bexabane ngalokhu
Sekubotshwe abantu abalitshumi lambili i-12 ngokuphathelane lodaba lokubulawa kwelunga le-Citizens Coalition for Change umnumzana Tinashe Chitsunge okwenzeke emzini weGlenview eHarare. Amapolisa athi lokhu edinga abanye ababili abaphatheka kulolu dlame. Abezomthetho sebexwayise abezombusazwe ukuba baqhube kuhle imikhankaso yabo ikakhulu nxa bebhoda ezindlini ngoba lokhu kulakho ukudala ingxabano. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile masuku.
Abantu endaweni ezigoqela eCholocho, eBinga, eWange laseGwanda bathi aqhutshwa kuhle amalungiselelo okhetho oluza kwenziwa mhlaka 23 kulinyanga. Kodwa kulabanye abakhala ngokwethuselwa ngabalwa impi yenkululeko. uGibbs Dube usipha lolutava.
Abahlala eJimila eTsholotsho esabeleni seMathebeleni North bathi uthule zwi endaweni le ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu olozayo. Unuzana Jeffrey Chuma uthi abantu bakhankasela ukhetho lolu bekhululekile.
Umsindo akawukho kodwa kukhona nje khonokwana nje kunje ukuthula nje amaphepha nje tatshuleyiwe ama-posters, but hayi ukuthula sibilini ukukhona kukhona la marali siwenza kuhle e-MRP nkethi kuyibhuka nje kathesi kufanele besembalibali e-church yamhlaka 14 hayi bangemukele kuhle sibili amapholisa sebengifonele futhi ukuthi already isi-confirmed.
Inkokheli yezomdabu umnumzana Vusumuzi Masilela wesigabeni semvuthu emangweni wewange uthi abezombusazwe bakhankasela ukhetho lolu ngokuthula.
Asiboni hlupho especially esigabeni sethu, hayi asila problem much and siyabe sikhanyele nje ukuthi abantu bekhuluma kulezi nsuku abantu basebenzisa ama-groups much, but okwethu kukhuza kuphela ukuthi kungabi lomsindo. Uyabubona nje ukuthi abantu emagrupini bayenzelana umsindo ukuthi uma bengaba ndawonye bengabambana ngezandla, but esikukhangeleyo ukuthi ukhetho ludlule in peace and kuyathembisa nje ukuthi ungaba lokuthula. But esigabeni sethu uhlupho kweyethu iward especially kajejede ward, inkinga esikhala ngayo yikuthi abakhontestayo abayibo abakhangelele ukuthi besimele ku-Rural District Council bakhala ngohlupho lwabasedrobheni akade behamba besiyathatha abantu from ema-reserve bebaletha ngapha bezobaregister kuma-wards. That is a big problem.
Lokhu kusekelwa ngunkosikazi Roseline Ndlovu ohlala ewangi othi sebehlangele ukuthi abazavotelwa bazathuthukisa isigaba sabo.
Siyalujabulela lolu suku njalo silulindele kakhulu. Njengathi thina lapha emakhaya siyabe sifisa ukubana ngathi siyathuthuka sibe lama-project abangasenzela wona okubana lathi siphakamele phezulu sibe nje lokungama-project okwamanzi sikwanise ukubana sizilimele sithole inhlanyelo fertilizer.
Unkosikazi Raphael Mkholi ohlala eMenda Village eNkayi uthi kulokuthula esigabeni lesi.
Lapha engikhona esigabeni seMathetshaneni ngibona abantu sebemelele ukuthi kufike ukuvota ngoba hayi angiboni kuphithizela sibe langezwembangazwe kangiboni. Mbona kulokuthula, mbona abantu bayaxoxisana, abanye bayaxoxisana ngokuthi bakithi sokuphuzile ukuthi sivote engxenye kwesinye isikhathi nxa singavota kulokuthula okunje, hayi kungaqhubekela phambili abantu bakithi bebambana esigabeni. Angiboni sibili kulokuphithizela lokho abantu esikuzwayo kwezinye indawo. Mbone futhi lezi ngatsha zona lezo ezenzakalayo bayenza amarali abo sibili angasikezwa uchuku olwenzakalayo ngapha.
Sebemelele ukhetho lolu eBinga. Omunye wabamelele ukhetho umnumzana Sibazulu Saba.
Sibili funa ukuvota I'm a registered voter. Thina endaweni yakithi vele sifisa ukuthi ngabe abakhankasi labo bayagcwalisisa lokho abahlala bekukhuluma i-development phela. Thina sihlala about 15 kilometers from uZambezi River but udolo amanzi lokho lusihlasele. So ngabe bayasinceda emanzini lapha sithole amanzi okunatha nearby ngoba sizawuthiwa kuza kuba le gwayi Shangani eyabisusa amanzi egwayi kunale yasakobulawayo. Wireless thina sivela 15 km from uZambezi River.
Kuyathokozela emaswingo emashonaland central Manicaland ebubi lezinye indawo ngesikhathi kulungiselela ukhetho olukhulu olozayo. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngoGibbs Dube.
Ivandla eliphikisayo ele-CCC lithi lanxa kungela zehlakalo eziningi zodlakela ezigabeni zeMathebeleland kuluhlupho lokuthi liyehluleka ukukhankasa lapho okwahlaliswa khona kutsha abantu kuma-resettlement areas lalapho okwenjiwa khona amatshe aligugu ngoba abantu besethuselwa ngokuthi bazathathelwa umhlabathi abawuphiwayo bengekela ukuvotela iZANU-PF. Kodwa ibandla leZANU-PF liyakulandula lokhu lisithi i-CCC icatsha ngomunwe ngoba isazi ukuthi izanqotshwa. Ithi njalo i-CCC ivunyelwe ukumangala emapholiseni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 Uxoxele umnumzana Malaki Nkomo owezana PF kanye lonkosazana Nonhlanhla Mlotshwa okhankasela ukuba lilunga ledale lesenethi kulesi sigaba emele ibandla le-TCCC onguye osungula lingxoxo.
La ma-councils ethu athole ukuthi ma-campaigner especially kuma-wards amatopo lapho esingafeki khona candidates kweminye iminyaka kuthiwa ngama-no-go areas. Those no-go areas wa-experience ukuthi abebandla le-ZP F don't like challenges. Nxa be-challenger sebethi fellow councillors ethu sebethisela abantu sebesidabulela amaposta but kuzindawo lapha esijobelezele ku-campaign ku-campaigner khona akukabi lengxaki ezingisoko kulezo ndawo ezinga-no-go areas we wa-experience.
Zindawo ezinjani lezo olungaxotshwa khona?
Mostly indawo ezingafamily areas ezingama-resettlement. You can remember the by-election strategies kakhulu izingane lapho kuwa-20 kumama uMadube because of the resettlement area and abantu khona basebefundisiwe ukuthi uhlaba ngowezanu P F kukanti umhlaba ngowezibhuku yonke jikelele. Ngoba lakhona futhi umhlaba we-mining lapho emaphisini ngiyambona ukuthi umhlaba we-mining kuthiwa itholakale old hospital ehhovisini yezandla. So bakhona field ide ukuthi benisezele i-opposition engayivumeli ukuthi siye kulezo ndawo lezo.
Sibuya kuwe mnumzana Nkomo, amalungiselelo okhethwa aqhubeka kuhle yini njalo ungathini ngamazwi kankosazana Mlotshwa?
Okukhona ngakithi thina njengebandela ezomthetho ukuthi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kakhulu ngoba njengobantu kwazi uba ibandla lezomthetho likanjani lama-structures lapha futhi ubana ibandla elobukhokheli obucacileyo okuzibana uma kufanele ukuthi kwenze inhlelo njengokukhankasa. Siyakwazi abantu efanibangene phansi kwi-ground bakhankase. I-ZANU PF umongameli wayo uyatsho futhi ukuthi i-violence kumbe ukudlalela akufunakali. Ungabe kuthe waphambaniswa kule mvumo yokuthi ahambe emaphoyiseni atsho ubana lokhu nalokhu kulabantu abaziphambanisayo. Kulowo muntu abotshwe. I-ZANU PF akaze ibe nomhlangano ihlale phansi itshela abantu ukuthambanisa abantu. Kulabantu abasuke isikhathi bazi ukuthi bona bayi-ZANU PF nabantu esingathi nabazi kuthina ukuthi bangcolise ibandla le-ZANU PF. Ngibe sendiya lapha kwinkulumo ekhulunywa mamukwethu lapho ukuthi kule ndawo ekuthiwa ngama-no-go area. Ngenzakala ukuthi mina kuleyondawo kuyabe lingenabantu abasekela ibandla leli. Okusizaniya esikhweni sokuthiwa i-no-go area. Uma zisetlement ngabe vele ngabantu abakwazi ukuthi vele basekela ilanga ngathi ibandla le-ZANU PF lingalibe lisesabo. Hhayi zivumele lisishiyekela ngalo nani likhombise litsho ukuthi hhayi lathi sibuya lapha siyithipshine ngalokhu ngalokhu. Kodwa abantu i-ground yazi ukuzazi ukuthi ibandla le-ZANU PF yibe vele eliqukethe okufunwa ngabantu.
Ingqombe yisikuwe nkosazana Mlotshwa.
Hayi sithi umongameli ukhuluma ngokuthula. Amavidiyo lapho umongameli uphuma khona umongameli we-ZANU PF uphuma khona ekhulume sithi rakusayibani rowayibani bathi thasa. Nxa kuyipeace le nge-interpretation yabo thina kithi it's not peace because libonile ezikhona leyo ukuthi simbekile thinakhe sisake. If the principle of the organization is saying rakasayibani bathi thasa kutho ukuthi batheni baze bathi distance and literally abantu be-ZANU PF bakuthatha literally ukuthi ukuzijabulisa umthungameli wethu ukuthi sijabantu. Lapha akhuluma khona ukuthi asila support and asikwazi ukuthi sicayele ngaphi. That's not true. We are going to resettlement but sithole ukuthi abantu bayesaba and that fear, if fear isemehlweni abantu ungayibamba nangesandla ngokubayethuselwa. The message was it to see my daily winner capacity keep them up as in now. That's why as you can see, we say in good team, the moment singena kathi umbuso, abantu bazaphetha title deeds. So the fact that those people don't have title deeds, they don't own that land. Uhlala kulesihlala nje kumele engani lime phezulu ekhanda lakho ukuthi support ukuthi kunye kumbe vodlane ukuthi sekulisa uganyulile. And that is so wrong.
Ungasigqibela ingxoxo umnumzana Nkomo.
Kanti lapho ikhamba khona kanti zinokukhankasa sinume kuhle ama-elections zethu sibuyele kuhlembusweni sizithathele nje zonke izikhundla ezikhona ezikhankaswayo ngoba vele siyakwazi uba mibandla lethu le-ZANU PF lisebantwini. I-ZANU PF liyakhulunga leli lizwe isuke lobugcelini kwabayo babelungu So
uNkosazana Nonhlanhla Mlotshwa, lilunga le-TRCC eMathebeleland South, okhankasela ukuba lilunga ledale le-Senate kulesi sigaba. Wabexoxa endaweni loMnumzana Malaki Nkomo, ilunga le-ZANU-PF eMathebeleland South. Bebekungxoxo ebilawulwa nguSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Kulife Talk asihluzeni bomama sikhuluma labesifazana abazinkokheli emabandleni ezombusazwe atshiyeneyo abancintisa kukhetho. Kwanele Mthwakazi, Oliver Lelisayo, nguNtungamilinkomo. Lilale.